Mutambo wakafamba zvakanaka chaizvo webhora rechirume nerechikadzi. Wakanakidza papakazara vanhu, vabereki, vana vechikoro nevamwe vekuma primary vana vadiki vaida kutongoona vakauyawo. Hapa pakazara, pakanakidza zvikuru.
Mave nezvikwata zvingani zviri mutournament yenyu?
Pari zvino tiri kushanda nema secondary schools. Saka gore rino kwanga kune ma secondary school mashanu, zvikwata zvevakomana nezvikwata zvevasikana, totia soccer nenetball. Saka mahigh schools akadaro akaita competition iyoyo. Tichazotaura zvemaresults acho, asi pakaita makwikwi.
Pamakore amaita tournament iyi, muri kuona paine shanduko here uye mune vana here vasimukirawo kubva mutournament yenyu?
Hungu masiya annual tournament yakatanga iri yemucommunity, tichishanda nezvikwata zvevakomana vaingotamba bhora vachitsvaga munhu anosponsa. Saka yakazokura manje masiya tournament nekuti mahigh schools akazoti itiwo, aiwa kwesi muri kutisiyireiwo, tiri kudawo titambe sezvikoro. Saka iye zvino taakushanda nemahigh schools, you know, tichivapa mauniformu, masoccerball, manetball. Saka tournament iri kukura zvikuru. Tinonzwa kubva kumaheadmaster kuti vamwe vaimbotambirawo competition yatakaita kudharai, mumwe wacho akatoenderera mberi akaitawo matrials nezvimwe zvikwata zvakati kure. Saka tinoona kuti zviri kubatsira community uye zviri kubatsirawo mahigh schools edu.
Tinonzwawo kuti gore rino makawedzera kukura kwetournament yenyu muchiisa bhora rechidzimai ringanzi muchirungu netball.
Hungu gore rino takawedzera netball. Tingati ichi changa chitori kuri kukoniwa kwataa tichiita kuti tiri kungosponza vechirume kumadzimaiwo. Saka mai masiya vakazoti aiwa ngatisponzewo netball. Saka tingati kuburikidza nekutaurirana kwedu semhuri uyewo mahigh schools ndo mufambiro wazvakaita, asi zvakatambirwa chaizvo. Bhora rechikadzi rakatambwa, vanhu vese vakanakidza.
Zviri kutambirwawo sei neveruzhinji munharaunda? Nekuti tinonzwa mune dzimwe nzvimbo vamwe vanenge vakutoedza kudhonzera pasi zvirongwa zvakadai zvebudiriro izvi.
Zvatiri kuita zvemitambo zviri kutambirwa chaizvo, zvakanaka nemunhu wese, kunoti vabereki, vatungamiri venharaunda, varayiridzi. Tingati pamutambo watanga tinawo uyoyi, kunyange chief wedu vanga vatoripo vachitikurudzira kuti ndo zvinoitwa izvi nevana, kana vana vaenda kunze ngavadzoke vachibatsira nzvimbo dzavo. Kunyange neni ndoda kukurudzirawo kuti kune vese vari kunze kwenyika, dzokerai kumusha muchibatsira nzvimbo dzenyu dzamakakurira. Ndo zvinotaridzira kuti muchine hanya nekwamakakurira, uye hazvidi kuti munge makafuma mune mari yakawanda. Pamunogona napo ipapo ingobatsirai. Aiwa, kwedu kwagutu kwamagombedze zviri kutambirwa chaizvo. Aiwa, tinotenda community yese, vabereki nevana nevarairidzi.